danho rakatorwa nemutungamiriri weAmerica. Danho rina kunaka. Danho risina kunakira nyika yeZimbabwe. Danho rakavanakira ivo zvavo neshamwe dzavo. Vatisu harina kunaka for vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vakatarisira kuti zvaitwa nemutungamiriri mutsva zvakanakira munhu wese. Tichienda mberi uku hatidi kunyungudzwa nyaya dzemafanishi. Nyaya dzemafanishi dziri kubva kupi? Izvi tichiona zvinhu zvichifamba zvakanaka nyore nyore.
Munoona hurumende ichizokwanisa here kugadzirisa zvinhu zvakadai seutongo wejekerere kuitira kuti zvirango izvi zviwanikwe zvichizobviswa neAmerica munguva inotevera?
Ndiri kuona zvichibviswa zvirango izvi. Tapfuura maerechinga apa zvinhu zvinenge zvafamba nyore. Zvekuona kwangu vana Trump ava, inini ndine problem nedambudziko navana Trump. Tandinofunga kuti pamwe taita munyama kuti tasvika pandima yakadai. Tachida munhu ane pfungwa dzakaita saObama, ane pfungwa zvakanaka naka. ZvaTrump zviya zviya, inini ndongozviona kuti haiwa, senyika hatidi masanction. Taneta nezvinhu zvokuzvava nenyaya dzamasanction. Toda kuti nyika yedu inake. Toda kuti tigadzirise nyika yedu tishande pamwe chete. Hatidi vamwe vanoenda kunokumbira masanctions kuback door. Izvi masanctions tapedzerana nawo. Zvatinakira ndezvekubva kwamugari Mnangagwa agadzirisa nyika. Nyika yatotanga kuonekwa kuti yaikuinda kupi. Nyika dzekumadokero ngavadzise masanctions zvinotikanganisira zvinhu zvakawanda. Ini mainvestors haasi kuuya nenyaya iyoyo. Ndinozvingira mainvestors anoda environment isina masanctions.